mwedzi unotevera musi wa10 May tichange tiine chirongwa chinotaugara chiita makore ese kuHarare Hospital, chirongwa chemaoperations anenge achiitwa, angave vana vangave vanhu vakuru vanenge vakaremara, watingati kuremara vane muromo yakavhurika kana kuti mukati mukanwa munenge makavhurika.
Muchange muchiita maoperations aya kupi, uyezve vanoda kupinda muchirongwa vanofanira kuuya kupi?
Maoperation aya tichange tichiaita paHarare Hospital, asi kana vachinge vasvika paHarare Hospital ngavabvunze kuti vanoda kuenda kuhospital yevana, ndokwatinowanzoitira mazvese, ndokwatichange tichiitira gore rino.
Muri kutarisa kuti muchange muchiita maoperations pane vanhu vangani, uyezve vanenge vachida kupinda muchirongwa vanofanira kuuya nei kuti vazoonekwa kuti vangakwani here kupinda muchirongwa kana kuti kwete?
Pagore rino tiri kutarisira kuti tichange tichikutarisira kuti tiite maoperation anokwana kuita 65. Saka vose vanenge vachiuya ngavauye musi wa10 May makuseni kuHarare Hospital, vouya nemakadzi avo avakambonekwa kare kana kuti vakambooperatwa kare, vanouya nemakadzi avo angave maexrays avakambotorwa nezvose, zvinoita kuti machiremba vange vachiona information yakakwana pamusoro pezvirwere wavo.
Munhu angazive sei kuti ane chirwere icha muri kutaura checleft palate ichi kuti akwanisewo kuuya kuzotsvaga rubatsiro kwamuri?
Cleft lip kana kuti cleft palate iyi kazhinji inongoonekwa mwana achazvarwa, paanenge achizvarwa pai, nekuti zviripo ndezvekuti muromo wepamusoro lipi yepamusoro inenge yakavhurika isina kubatana kuti ive yatinoti complete lip. Kwozoitawo kuti mukati mukanwa munenge mune buri rinenge riripo, panenge paine gepi inenge ripo. Saka kazhinji mwana achizvarwa manesi kana vangave vanongovabatsira panguva iyo vakazviona izvozvo, vanokurudzirwa kuti vabve vaziisa angave mai kana anenge aripo panguva iyo kuti vagozowana rubatsiro.
Vana chiremba vachange vachishanda pachirongwa ichi vanobva kupi?
Machiremba aya achange achishanda pachirongwa iyo vanobva kuAmerica, ndokwavanobva.
Vachange vachibatsirana nevamwe vemunyika here?
Ehe, zvavanoita nokuti vane vamwe vanouya vemunyika muno vanenge vachibatsiranawo navo, nevamwewo vanenge vachidzidzisawo panguva iyo, vanodawo kuzivawo kuti vaone ruzivo kuti zvinenge zvichishandiswa zvakaita sei.